Ini semutori wenhau uyezve semunhu anoshanda mubasa rekufambisa mashoko ndakaona zvakakodzera kunge ndichinobayiwa nhomba iyi nokuda kwekuti ndiri kufamba nzvimbo dzakawanda tichidzidzisa vanhu zveCOVID-19 zvakare tichitora nhau. Saka tiri kusangana nevanhu vakasiyana siyana. Saka ndakaona zvakakosha kuti ndizvidzivirire in case ndasangana nemunhu pamwe ane chirwere ora ane masymptoms eCOVID-19 ndiye ndakadziviririka. Saka ndakaona zvakakosha.
Makabayirwa kupi nhomba iyi?
Ndakaenda kuWilkins Hospital mwedzi wapfuura ndikanobayiwa nhomba yekutanga.
Kana munhu asvika achida kutanga kubayiwa nhomba, anongosvika ongobayiwa here kana kuti pane imwe mibvunzo yavanokubvunzaiwo?
Muchitanga uchienda kunobayiwa vanotanga vakutarisa yandikati vetting yekuti vanenge vachingobvunza kuti une mamwe maunderlining conditions here, une mimwe mishonga yauri kutora here kana mapiritsi auri kutora vasati vakubaya.
Vamwe vanoti vakabayiwa nhomba iyi vanonzwa kuda kurutsa, vamwe vachiti vanenge vachishaya simba, vamwe vachiti vanoitawo marwadzo, kunyange hazvo ana chiremba vachiti kazhinji kana zvichiitika izvi, zvinenge zvichiratidza kuti mushonga uyu uri kushanda. Imi makanzwa sei kubva zvamakabayiwa nhomba iyi?
Kubva pandakabayiwa handina chandakambonzwa. Kubva pandakabayiwa pekutanga handina kana chinhu chandinoti ndakanzwa. Uyezve pandabayiwa kechipiri handina any side effect yandati ndaona. Saka nditori right, ndiri mutano. Ivo vanongotaura kuti ukanzwa paita dambudziko kana kuti waita kunge une maside effects unongokasika kunoona vana chiremba vanenge vari pedyo.
Pane zvamuri kuona, mungati vanhu vakawanda vari kuenda here kunobayiwa nhomba iyi?
Patakatanga kunobayiwa vanhu vaiva vashoma, vanga vakawanda vangwari vashandi mahealth care workers ndovakanga vakati wandei. Zvakare waiona pampakati wandei vanhu vechikuru vari vachena ndo vakanga vakati wandei. Asi pandadzokera iye zvino tikuona zvakare kuti paWilkins pacho vane mapoints anenge maviri oro matatu ari kuenda vanhu vachinobayiwa. Zvakare uwandu hwevanhu hauna kunyanyowanda asi kufamba kana kuti process yacho iri very fast. Saka hauzoziva kuti pauya vanhu vakawanda sei semunhu anenge asina kuswerapo. Asi uri kuona vanhu vari kungopinda vachibuda, vanhu vachipinda vachibuda. Ndo zviri kuitika iye zvino.
Mungati here vanhu vaakunzwisisa nezvenhomba iyi?
Pari zvino ndofunga kuti vanhu vaakuita vachinzwisisa uye vanenge vane chido chekuenda vachinobayiwa nhomba iyi. Nekuti tiri kuona kuti manambers akwira iye zvino. Endi zvakare makada kumbotarisa masocial media platforms muri kuona vanhu vari kupota vachizvitora mifananidzo mushure mekunge vabayiwa. Zvinova zvimwe zvine zvakukurudziro vamwe. Ndingati dzidziso ichiri kudiwa zvakanyanya nekuti vanhu vakawanda vachine pfungwa kana kuti vaine information yavakambopiwa kare yanga isiri yechokwadi maererano nenhomba idzi. Yekuti vamwe vacho nanhasi havasati vaakunzwisisa uye havadi kuuya kuda kuenda kunobayiwa. Vamwe vanoti regai tange tamboona imimi kuti pane zvinoitika here kwamuri ndokuti tizoendawo zvakare.